mumiririri wechirate central mudare reparamende vari nhenga yechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti TCC varopafadzwa makumire vaudza Studio 7 kuti vakange vachengetesa mupunga wavaida kupa vanhu mudura rinochengeterwa zvinhu kana kuti warehouse renhengo yeparamende yechirate south vajoel stole nezan pf mushure mekubatsirana kutakura mupunga uyu kubva kuHarare. Vamakumire vanoti nemuvhuro pavakaedza kutora mupunga uyu vakaratidzwa nevatsigiri vezanupf vaitungamirirwa navafrancis moyo avo vavakakunda musaradzo vachiti vanopikisa vangapiwe sezvo wakabva kuna vamunangagwa.
Takasvika vari pahorehouse apa vakandiudza mashoko okuti ini handaigona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamende harigamuchiri vamunangagwa somutungamiriri wenyika ino. Saka ivo vakandizivisa kuti vapuwa shoko nemukuru wenyika kuti ivo vange vachipamba mupunga uyu.
Studio 7 yaedza kubata vamwe kuti tinzwe divi ravo asi vabva vadzima nhare mbozha yavo pavangonzwa mubvunzo wedu. Vamakumiro vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa asi kusvika pari zvino hapana ati asungwa.
Nyaya iyi iri mumaoko ematikitivha vari kuongorora nyaya iyi kuti zvinhu zvingadai zvakaitika kwandiri mupunga uyu wakabiwa nenhengo zvemusangano wezvamupf dzichishandisa zita remutungamiriri wenyika kuti vagoshatisa chimiro chavo mukati nevanhu vemuno muchirezi.
Vastole varamba kuti vakachengeteswa mupunga navamakumire.
Ndakazonora makripa kungonyora ine ndambomaona here chaicho musiukamidze ndakazviona.
Asi vamakumire varamba vakamirira nerekuti vakabatanidza mari vari nhengo dzeparamende dzekuchiredzi ina vakabhadhara gonyeti rikauya nemupunga ndokusiya mudura rinochengeterwa zvinhu rava Stole. Sagaro wezanupf mumasvingo varobson mavhenyengwa vati nyaya iyi haisati yasvika kuhofisi kwavo.
Ndakatohwawo musocial media apo ndikatonyorera vakomana vokuchiredzi kuti vandipewo feedback vasati vandipa veringawo musocial media ne ndakaona sekuti mp wacho wakataura nyaya dzake musocial media regai ndiite follow up ndiwe hangu kuti zvakambofamba sei.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo inspector kuda kwashe ndiwa vati havasati vasumwa nezvenyaya iyi vakaviza kuti pazere kana vabata mapurisa ekukamba yekuchiredzi. Mumwe mutungamiriri weTCC mumasvingo senator Godfrey Madzikanda vashoropodza bato rezanupf vachiti hariremekedzi mutemo.
Zanu bhii zvano weziva kuti haiteveri mutemo, hairespekti protocol, itongori dambudziko. Saka we live with it, tichiziva kuti marights edu ari kutsikwa tsikwa.
Nhengo dzese dzeparamende dzakapuwa matani mana emupunga wakabva kuna vamunangagwa kuti vagovere vanhu munzvimbo dzavo dzavanomirira mudare reparamende. Vamunangagwa vakatiwo havatenderi kuti paitwe zvematongerwo enyika munyaya dzegoverwa kwevanhu chikafu. Asi sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Peace Project rakaburitsa mugwaro rinoratidza kuti vanopikisa vari kunyimwa chikafu kunyanya kumaruwa. Izvi zvinonzi zviri kuitika kunzvimbo dzakaita seVhungu, Masvingo North, Bikita East, Godu Central nekwaMutare North. Mune imwewo nyaya, nhengo yebato rezanupf ichimirira uzvumba vawirira naye Muchemwa nakanzura ward 15 vaknowledge Chipindu vakamiswa pamberi pedare remagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekuba hupfu hwainge hwapiwa vanhu nemunharaunda mavo neimwe kambani yezvicherwa yekuChina. Hurumende inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara nyika yose. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.